Ngezi Platinum Stars yapinda panyanga mushure mekurova FC Platinum 2-0 muBaobab Stadium musi uyo Highlanders neCapes United dzatedza zvibodzwa zvabva kunotenda murasiranwa naLeslie Kachigu zvapa madamburo kukunda uyezve kuenda pamusoro petafura yezvikwata gumi nezvisere iyi. Ngezi yave nemapoints gumi nemanomwe, point imwe chete pamusoro peHighlanders neCapes United. Murairidzi weNgezi Tekiwa Chiragwi anoti zvinhu zvavo zviri kufamba zvakanaka nekuti vatambi vake vagara vachitamba vese kwenguva refu.
Hatiendi kungoenderera mberi, takasiyira kubva gore rakapera and takachengeta maplayers akawanda vatadzoka navo gore rinoi. So the consistency I think ndo yatibatsira in terms of understanding the philosophy of the club and also how we're supposed to play as in this partner. Saka ndo zvabatsira zvakanyanya.
Mitambo yanhasi isati yatambwa, Blaroy Chiefs, Highlanders, Manica Diamonds neCapes United dzanga dzakaenzana pamapoints gumi nemashanu dzakasiyaniswa chete nezvibodzwa. Asi Highlanders yaita mangange 0-0 neSimba Bora, CapesUnited ndokuitawo mangange 0-0 neHwange muNational Sports Stadium. Highlanders yave pachinzvimbo chechipiri nemapoints gumi nematanhatu vakaenzana neCapes United iyo iri pachinzvimbo chechitatu. Asi mutsigiri weMadrid Machine vaCharles Mukohoni vatiri nechivimbo kuti maakepekepe anotora mukombe uyu.
Gore rapera nerinoratira tiona kuti Capesinenge tinototora nokuti last year hagemuraura tinaumira musha asi ikonyo tiona kuti haiwa zviri nani tinotora.
Mumwe mutambo watambwa nhasi, Triangle yaita mangange 1-1 neYada. Mutambo pakati peZPC Kariba neBlack Rhinos uchatambwa mangwana nemhaka yekushomeka kwedzinhandare muHarare. Kunyange hazvo vasiri kutamba zvakanaka, murairidzi weBlack Rhinos Saul Chaminuka avimbisa vatsigiri vavo mufaro mazuva mashoma ari kutevera.
Vatsigiri vedu tinochema kuti dai varamba vakatitsigira, dai vamaramba vakadaro nguva pfupi inotevera tinenge takuvagoisa mabhora iwayo vachiuya vachifara vachiselebrate.
Chaminuka atangobva kupiwa basa reurairidzi kuRhinos kuti vaStanford Steve Mkizwa uyo ave technical director. Blake Rhinos ndiyo iri pasi pasi petafura nemapoints maatanhatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.